Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumi guru 3 2024. Makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa mumugwagwa muchinoi vodzingwa nemapurisa kuitira kuti muenzi anova mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawane guta rakachena. Urongwa hwekukwenenzvera lithium munyika hombosendekwa parutivi. Mbava dzinonzi dzaba mari inosvika 4 million kubulawayo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akabatana nekanzuru yechinoi aswera achiita wakiti nagonzo nevanotengesa mumugwagwa vachivarambidza kuita basa ravo pamberi pekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muguta iri mangwana. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa vanove mukuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vachange vari paChinoi University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika, mapurisa anga akapakatira zvombo asimobata jongwe muromo asitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedyo nechitoro chikuru chePick n Pay muChinoi oi amai lokadzia wazere mhaka vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda.
Avamboti chimbosuduka izvishoni munozodzoka kana graduation yapera.
Amai vazere mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza.
Isusu ndo patowana napo vati atingapikisa kana vachinge vati sudurukai. Tinosuduruka.
Mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti Hwasu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara. Asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamavhelasivhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muenzi mukuru.
Hai, ndinotokwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma asi kananga sitorina mari muriwo achatoshaya muriwo.
Mutauro wekanzuro yechinoi vanochaona mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose.
Ichokwadi kuti maexercise azinogara kuchingoaita nguva nenguva yekuona kuti vanhu vabva pakutengesera patisingatenderi. Hatimire kuita basa nokuti pane occasion iripoayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari.
Mutauro wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vaMnangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe.
Hapana mutauko watiri kuona pakati peutungi hwavamugabe nevaMnangagwa. Tiri kuona kuti vese vanhu vanotya vanhu kwete kwavanoenda panofanira kuti pasungwe vanhu pazvingwe vanhu kuti vazarure njira vafambe. Zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutungamiri. Asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nenguva yavamugabe zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu kana vamlanga kwa chini wa chishanyira nara munde ya kasi ya nasiyo.
Asi mshandi mkuru pamuzinda webato le zanu PF wafara imarapira vano tukubiswa kwe vano mumigwagwa kana mchunga milu wenyika achishanya zine chekwita ne kuchenge tezi kwa kwavo.
Baka pane matano akawanda wanda nika kutare suanu kwanga na kuchenge tezi kwa kuchenge tezi kwa vano imu nara unga nizuyo za wanda wanda shiniris izuzuzi kwa watu wanabu kuti mkuru wenyika haati milu mchini doka na atisharu kwa nika yosu kuri wakiti mkarare na anaru haliti basa kwa nini mkuru na nika kwa basa nchi mafangiru wa kini wa chungu kujiru wa haafala nchini mkuru wenyika
vana wakawanda munyika wano lala mane kuchengesa mumi kwa kwa sezo munyika musina mabasa vamuna angwa kwa wacha vura oro zilipa mtemo maofisi kushandira pakat pamwe ne zimbazi no gara vana vanenge wachiziza pachikoro ichi ndaka mira studio 7 Noi Jini Nunurai Jena.
Mashoko atiyango tambira anoti mutaurere wemapurisa Commissioner Paul Nyati vazivisa vatorwe nau kuti pane mbavha dzange dzakapakatira pfuti dzaba mari pane rimwe banga remubulawayo. Kunyangwe mapurisa asiri kutaura mashoko avo kuti ibhengi ripi bepanau repadande mutande Resim Live rinoti mari iyi yabiwa pa Eco Bank. Mapurisa anoti arikuenderera mberi nekutsvaga vanhu ava uye arikukurudzirawo vanenge vaine umbowo kuti vavafonere panhamba dzinoti 0242703631 kana kuti pa WhatsApp number dzinoti 0712800197. Mapurisa anoti maitikiro aitika zvinhu izvi anoratidza sekunge pane mumwe mushandi wembanga iri ari kuziya zvaitika. Mutezeri wegurukota rezvezvicherwa vapolite kambamura vanoti hurumende yamborerutsa mutemo wayo wekuti vari kuchera lithium vavake makambani kuikwenenzvera munyika kuti Zimbabwe iwanewo mari yakati wandei pazvicherwa zvayo. Vakambamura vataura izvi kune venyuro yeReuters uye vati danho iri ratorwa sezvo mitengo yechicherwa ichi yadzikira zvakanyanya pamusika wepasi rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resources vaFarai Maguhu.
Zvaifanira kuitwa ndezvekuti maplanta aifanira kutanga avakwa tisati tatanga kuchera lithium. Asi Zimbabwe yakaita sekunge yakabatirwa shamu yekuti cherai lithium ende mukasachera vanhu vanofa. Saka machina vakaona udesperate watanga tiinawo ndokutora mukana iwoyo vakachera usiku nemasikati.
Vaiburitsa lithium yakawanda zvakadii vamago?
Mamwe makambani aibuditsa about 1200 tons per day. So mukaona vakutaura zvavari kutaura izvi vari kuziva kuti vakasomora zvese zvavaida kumora. Ya amashoko ekuonekana ekuratidza kuti hatichina chatiri kunyengerera muno.
Asika vari kuvimbisa vanhu kuti vachaedza kuvaka maplants aya kana kuti mafactory kukwenenzvera chicherwa ichi.
Maplant avari kutaura aya hapana plant ichanyatsa kubuda isvinu nekuti lithium yacho yazara kuchina. Hapana chinovakurudzira kuti vachivake plant muno muZimbabwe. Saka mukana wakatodarika uyu tamfanira kutotarisa zvimwe. Otherwise zvelithium aiwa zvakatodarika mukana wakauya ukatoenda semaurira akaita mukana wemadiamonds akauya akaendazve. Takutotarisa the next mineral hatizivi kuti inenge iri putika kupi iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Vatereri tinokukurudzirai kuti mubatane nevamwe pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Zvamunoita ndeizvi, munokwanisa kuenda pa WhatsApp penyu modzvinya pakanzi updates. Kana madzvinya ipapo motsvaga VOA Shona, mukaiona mobva matifarira kana kuti press like. Zimwe nherera dzakare mara munyika dzinoti dzave kumanikidzwa kusira chikoro panzira nekushaya magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificates anodiwa pakunyora bvunzo kutangira pa grade 7. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano revechidiki reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SET, mukupira kwesvondo rapera kuutsinda kwachivi, vamwe vechidiki vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vakati vari kushushikana nekutadza kuendera mberi nechikoro.
Iyo ndakadai ndakatogumira grade 7 asi kuti ndizoenderera mberi pakava nhau yekuti 1 koro kure 13 kilometers ndotozosvika makumbo angu anere nekuti niurema hwangu huri kumakumbo. Ndochitiona dzekuti vabereki vedu vamwe vakatoshayika uye nhau dzemabhesi handitori naurogara nezvanototambura kuti wodii neni kuti ndiwane bhesi randingashandisawo kuti ndikwanise kuverengawo pakati pevamwe vanozvitori munowo muzimbabwe.
Mumwe mukomana wechidiki akaremara makumbo vapanashe marega vanoti dzimwe nguva vanosangana dambudziko rekuti zvikoro zvinenge zviri kure.
Tine matambudziko atiri kusangana nawo akaita sekushayawo mari yedzidzo kana kushaya mudziyo yekufambisawo sakaita seyeshangu kana mawiche kana mapasikoro. Ini ndotokwanisa kuchofa pasikoro asi makumbo angu haakwanisi kufamba distance yakareba.
Mukuru webasa musangano reset muzvare Tendai Mafuka vanoti vari kushushikana zvikuru nematambudziko ari kusangana nevakaremara vechidiki.
Zobudawo zvaisiririswa kubva kuvanava kunyanya vana vakaremara panhau dzekushaya mabhesi nezvitupa uye nhau dzekuti vakachengetwa vakabva apa vakaenda apa pamusoro pekushayikirwa nevabereki. Vamwewo havasi kuenda kuzvikoro pamusoro pekushaya mari yekubhadhara uye kufamba mitunhu yakareba vachienda kuzvikoro nekudzoka.
Mumwe mukomana wechidiki ane mheta makumbo vatadiwa nashe kuza kwacho vanoti chirongwa icha vabatsira.
Vatadziswa kuchengeta kuwandichi nekurima saka kushandisa maoko kuti mubate maoko yadziswa kubika sipo.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children Association vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ibatsire vechidiki ava.
Toti hurumende yogadzirawo polisiwo yekuti vanhu vanohurema musanyanya kuvaomesera nekuti vagara vane zvidzamirwa zvavo nekuti hurema nokushayiwa kazhinji zvinofamba zvakabatana. Zvakadaro vezvitupavo vagadzirewo kunzwisisawo kuti vangatsvaga imwe nzira ipi yekuti vana vakura ava vakwanisewo kuwana chitupa vandopindawo basa vavhurawo mabhengi akaunzi vavhurawo mawalets vatengewo mudziyo chero panogoverwa nhaka paestate asasara kumashure.
Vanoti mutemo uripo wekutora magwaro kune vasina vabereki unoda kuti paite vafakazi vakawanda uye nekumaruwa vanogara munzvimbo dziri kure nekunotorerwa magwaro aya zvinoda mari dzemabhazi dzakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remukati menyika vakazembeka zembe sezvo vasati vapindira mibvinzo yedu. Asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti hurumende hapana wainosiya pazvirongwa zvese kusanganisira kubatsira vakaremara sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mutungamiriri wenyika Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vachiti kohomedza mantra yekuti leaving no one and no place behind.
Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vana ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumadzishe nemasabhuku.
Saka tinokurudzira vakaremara vose vangadai vakakundikana kuenda mberi nechikoro kana kuti vari kukundikana kuenda mberi muzvinangwa zveupenyu nokuda kwokushaiwa matsamba ekuberekwa ekuzvarwa iwawa kuti vaende kumadzimambo avo kubudikidza namakanselers namasabhuku namasadunhu vavaendese kumadzishe vanonyoregwa matsamba iwawo.
Ongororo yakaitwa muna 2020 nesangano reZimbabwe Human Rights Commission yakati vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million havana magwara ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi yaparura urongwa wekugovera vanhu chikafu mudunhu rechikwakwa paine urongwa wekupa vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru zvinomwe kana kuti 5.7 million zvekudya. Kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera kwakonzera matambudziko akanyanya mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti Israel yauraya vanhu vatanhatu payabhomba nendege imwe imba yemudirikidzanwa muBeirut, guta guru reLebanon. Israel yati yabhomba nzvimbo mazana maviri ikauraya varwi veHezbollah gumi nevashanu. Nezuro Israel yakazivisawo kuti mauto ayo masere ainge aurayiwa muLebanon. Israel inoti iri kurongawo kudzosera kurwiswa kwayakaitwa nemusi wechipiri neIran. Vamwe vanoti Israel inogona kurwisa pari kugadzirwa zvombo zvenyuklia neIran. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nzvimbo idzi hadzifanire kurwiswa. Vashandi vakawanda munyika vari kuchema-chema nedanho reReserve Bank of Zimbabwe rekudzikisa uremu hwemari yemunyika yeZig nezvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, vachiti zvakakanganisa zvakanyanya mihoro yavo yavanotambira iri mumari yemunyika pamwe nemari dzavanga vakachengeta dziri muZig. Danho iri rinonziwo rakaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire muzvitoro iyo mihoro isina kuwedzerwa. Vashandi vakawanda munyika kusanganisira vehurumende vanonzi vachiri kuwana mari dzemihoro imwe yacho iri muzvidimbu zvemari yemaZig. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kuronga kuvandudza mihoro yevashandi vayo senzira yekuvadzivirira kubva kumatambudziko akonzerwa nekushaya simba kwemari yemunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaRuben Kurebwa, Jabangwe Nomboka pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaSnowball Tongogara, akatanga nekubvunza vaNomboka kuti chii chavari kuchema-chema nacho sevashandi kunyanya.
Isu sevashandi tiri kutsva kumutsana nekudumbu. Mitengo iri kuitwa haisi kutarisa mushandi, ndochekutanga chaicho. Chepiri chacho, mari yacho yavanoti ziki tazena mutsva vakatiudza kuti iri kubhekwa negold rinove ratinomaina isu vashandi, tikati hapa muchitaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo, asi zigi riri kudonha mutengo zvinotyisa. Tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanove vamutsvangwa vachiti zita rekuti zigi vari pakune mukuru wenyika vanove purezidendi wedu vamunangagwa, kanzi kusimba kwakaita purezidendi wedu vamunangagwa ndokusimba kwaita ziki. But nemadonhero araita handizi kuti purezidendi munangagwa vachiri kurida here zita rekuti ziki.
Regai tizwe kuna vatongogara. Vatongogara, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navaJavangu?
Tinanga takaundira ziki inyaya yekustabiliza our currency and to tame inflation A duty of everyone, every Zimbabwe, to defend our currency. And one thing we want to tell is that they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their plight. So I think, yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of speech. They all carry me at night. But I'm not sure what the band is.
Vanomboka, munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikataonawo vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro.
Kumajonga handidi kunyeperai, hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvitsa sevashandi. Haina chivashandi chainacho. 2017 vachipinda takamacha tichinobvisa vamugabe chifungwa kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe. Vamutulinyiwe vakatitaurira chirungu chaityisa, vakatiti taakuita anonzi maausterity measures. Mapolicies ari kuitwa necurrent government anongonobata mari yemushandi. Mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya chiorekwa navamugabe akutekswa mari inotyisa. Kumapension kwedu vakaenda vakanotisira SI 32 of 2019. Yobva yatora mapension ose. Nyika yedu haisi kurawa nesanction. Nyika yedu iri kurayiwa necorruption.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, pindurai tinzwe.
Wangu vakutoita mutembo. Inekushaya chotangira pati. Nyaya yemaaustarity measures anga achitaurwa aya tikuona achishandaza izvozvo bikozi mukatarisa kusungaura kwakaita vana veZimbabwe makore apfuura. Kana maprojects akawanda achiitwa munyika angave marodzi, angave mabhiriji, angave madhemu, mainnovation hubs tikaenda kumainin. Saka hatingati maautonomous levels asi kushanda. Ari kushanda vatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa.
Vanomboka, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro?
Ini ndinoti hurumende yedu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga. Chechipiri kuti mari yedu iite simba, mari haidi politics, economy. Vamunangagwa ngavabatane navachamisa, vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika.
Vatongogara, hanzi uori ndohwauraya nyika.
Hapana nyaya yecorruption iri kumhanyika nezvayo. Government iri kuita zvinhu zvainogona. Kana inyaya yecorruption inoona kuti yakanyaka kukambuni, ndokunofanira kutanga kugadzirwa corruption. Yeri nyaya yekuti zvatipatanei navachamisa, vachamisa vakatini ndasiya politics. So unomukire munhu akati ndasiya politics yatipatani.
Avo vangari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vasinobo tongogara vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano renational mine workers union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Numboka vari parunare kuchegutu muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri westudio 7. Vachuchusi vematare edzimhosva vakadomwa nebazi rinoona nezvemutemo muAmerica vari kuti vaDonald Trump vakaita zviri kunze kwekodzero yebasa ravo semutungamiri wenyika, apo vakamanikidza vakuru vehurumende pamwe nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence kuti vaedze kupidigura kukundwa kwavaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020. Asi vaTrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti havana mhosva yavakapara uye zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga westudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Sawa chuchisi apa vakunzi vagadzira gwaro rinokwana kuita 165 pages iro rikuongorora zvekare richipenengura kukanganisa kwakaita vaTrump kana kuti kuda kupandukira hurumende kwaro kunzi vakange vada kuita muna November 5, 2020.
Mungajekesa here kuti chinangwa chegwaro iri ndechipi?
Gwaro iri chinangwa charo chiri kunzi ndechekuti nyaya dzavaTrump dziri mumatare dziramba zvichienderera mberi. Uyezve igwaro ruku yatingati pachirungu rikuita narrow down inganzi ma issues arunzi vaTrump vanogona kuva vakakanganisa ivo vari president wenyika panguva yacho iyoyo.
Anotaurwa vara rechirungu rokuti immunity vaTrump vachinzi vane kudzivirirwa kwavangawane. Pakamira sei papapo?
Hongu Supreme Court yakataura kuti vaTrump kana kuti mapresidents anenge ari anenge akaita zvavanenge vakaita vachiri mapresident ane immunity. VaTrump vanogona kuva vane immunity pazvinhu zvavari kunzi vari kupomerwa. Hongu Supreme Court yakataura hayo izvi ichinangana nekuti vaTrump vanga vari president parokunzi varunzi vakaita zvinhu izvo zvari kupomerwa zvokupandukira inyika. But nyaya idzi dziri kumatare hadzisati dzabviswa, dzichiripo, dzichiri kuendera mberi. Kuendera mberi kwadziri kuita ndezvokuti kuchave kuchida kuinterpretwa decision yakaitwa neSupreme Court.
Nyaya idzi dzingatadzisa vaTrump here kuramba vachikwikwidza musarudzo iri kuuya?
Handione sekuti nyaya iyi ingave ichipinda mudare before my elections, nekuti tiona kuti dzimwe nyaya dziri kumasure uku dzichave dzichizotongwa hadzo after my elections. Saka hapana chingave chichikanganisa kuti my elections aya tikuona achiitwa next month kuti angave achimiswa kana kukanganiswa. Zvinhu zvakuitwawo nevachuchisi vachida kuumbiridzawo nyaya dzavo dzavarikuda kuzounzawo kana kuti kuzogadza pamberi pematare aya ari kutonga vaTrump kana my elections apera.
Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
27 makadini mose zvenyu nebasa renyu munogona. Nhaye vakomana nehudiki hune nyika yeZimbabwe, mapresident matatu ndeekuita sei? Tokuita mavice president mairi kwozoita president chaivo itatu ndeekuita sei navo? Dai Zimbabwe yange yakakura senge South Africa, bataisirwa mapresident kana 5 izvi kuchinzi pazuronatal vanoda president wavo, vechisutu vanoda president wavo.
Manira akanaka vashamarari veStudio 7 nevatereri veStudio 7 mese. Ini ndinofara zvikuru asi ndinonyunyuta zvikuru nemabatirwo ari kuita vanhu muZimbabwe negavhumendi yedu isina hanya nevanhu, inotengera madzishe emota isina kana basa nenzara ine vanhu vazhinji vari munyika vari kutambudzika nenzara huru kwazvo. Saka ndinoti izvi naivo madzishe aratidza kuti chero tigere navo kunzvimbo kwedu havasi vanhu vanhu vatinoti vangatitungamirira.
Vanachibaya ndo vaakusungwa manje, vanachibaya ndo vosungwa. Vasana muvhevhe vangeita game catch and release. Vana chivhayo vasati vatombosungwa, hapana munhu akatomboenda kunomubvunza. Vana chimombe avava ndezvekungoda kubata vanhu kumeso. Vana inotaifaya vese ava vari kuita zvavanoda neupfumi hwenyika. Vana wadya jenawo vari kungoita uoro. Vana Dexter Nduna havasi kusungwa. Takarasimana navo narebo Chibaya, vaiya sei kungomuvengera kuti ndiwe opposition party. Mnangagwa uto nge wakosha Mwari Mnangagwa tiri kunyepera. Mugabe anga ari much far better than you.
PaStudio 7, PaStudio 7 masera sei? Hama dzangu, inini changu chichemo chinongori wani. Vaimboita zvemadhona zvechristian care vakazotiramwira kupi gore rakaoma kudai? Gavhumendi ainenge isisina shungu nesu, handichanzwisisa zvaakuitika. Takambotiwanei tuchibage kumashure kwomuna June, kutanga kwaJune. Garuni rimwe chete, vamwe magaruni matatu, vamwe vakaita rombo rakanaka kuwana mabhaketi maviri. Asi nekuda kwouwandu wevanhu vamwe ari 8-10 tumbudzi tatevenato tapera nekuti ngeswa tichitsvaga upfu. 10kg $7 hakuna kana chikafu chokuti vanhu tirarame. Vanhu taakurarama nematamba, matamba munomaziva kuita ekugocha chaiwo chaiwo.
Kamusoro kamusoro, PaStudio 7.
Ndongoda ngo pindura vanhu vaviri apa vataura. Vedwe ngatiedze kuti kana
aiwa tinotenda vatereri nguva yedu ndo yajikanana. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa matambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi kunyanya kumadzimai. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyame na Gift Tube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.